vachitaura nestudio 7 muHarare. Amai Laina Moyo ava vanogara muHarare vati kunyange zvazvo vasingafariri utungamiriri hwavatrump vati kuregedza vasingavafariri vachiratidzira kunoratidza utongo hwejekerere huri muAmerica.
Vakadzi vekuAmerica ava ndavayemura zvaitika kwavari. Chekutanga 1, varakidza kuti America yacho ichampioni yemarights. Wozi apana dai kuri kunowo kumaitozwa kuti tichadirwa matiegasi tichanzinzi, but maamericans chekutanga ndoasaluta because varakidza kuremekedza marights.
Izvi zvatsigirwa namuzvare Chipo Gonye, avo vakurudzira mutungamiriri weAmerica kuti aremekedze vanhukadzi. Muzvare Gonye vatiwo vanoshuvira kuti vanhukadzi vemuZimbabwe vawaniswewo mukana wokuratidzira kuutungamiriri hweZimbabwe kana vaine zvinyunyuto.
Kupinzwa pachigaro kugadzwa kwavatrump, ini ndingati sevanhukadzi ndinounzwa ndichigunun'una nezvazvo, nokuti vatrump kana uchiteerera matauriro ava vanoita vanoshoropodza zvakanyanya vanhukadzi. Nokudaro kuratidzira kuri kuita madzimai kunoratidza kuti kunofanira kuti kupe vatrump chiga chekuratidza kuti ngavashandure maitiro avo avanoona navo vanhukadzi, uye ngavave nematauriro ane chiremerera kunyanya kuvanhukadzi. Ndinotoshuwirawo zvakare semudzimai wemuZimbabwe kuti dai zvinhu zvakadai zvaitenderwawo kuti tizviitewo isu semadzimai emuno muZimbabwe, tichiratidzira kutsvakiridza nekuda kusimudzira kuti kodzero dzedu dziremeke.
Mumwe mudzimai wechidiki, muzvare Faith Dlovu, vanoti vari kuyemura zvikuru kupanana kwemasimba kunoitwa nevatungamiriri veAmerica, vakati vanoshuwirawo kuti dai zvaitikawo mudunhu reAfrica.
Kugadzwa kwaTrump semutungamiriri weAmerica, ndiri kukufarira hangu nyange asiriye wandaisapota. Rizini ndichekufarira ndechekuti kuri kushandisa kuti kuri kuratidza kuti demokrasi yeAmerica nyangwe hayo isiri perfect asi iri kushanda. Ukatarika muno kuAfrica, watarika kuGambia, new president wekuGambia azogadzikwa kuSenegal nenyaya yekuti anga ari mutungamiri wekuGambia aramba kubva pachigaro.
Muzvare Dlovu vatiwo shuviriro yavo ndeyekuti dai vaTrump vaenderera mberi nekusimudzira vechidiki muAfrica.
I hope kuti achaendera mberi achingokurudzirawo investments in young people through my programs. I know it was the Mandela Washington Fellowship. I know capacitate young people in terms of my leadership qualities.
Nyaya dzekudyidzana kweZimbabwe neAmerica zvichitevera utungamiriri hwavaTrump. Mumwe mukadzi wechidiki muHarare ada kuzivikanwa nezita rekuti More Blessing ati maonero ake ndeyekuti kunyange hazvo utungamiriri hweAmerica hwachinja, hukama hwenyika ine Zimbabwe hucharamba huchitatarika.
Ndinoona sekuti vaTrump panyaya yehurumende yeZimbabwe nekudyidzana kwayo neAmerica zvicharamba zvakangodaro. Ukama huchingoramba huchitatarika nekunetsana, vanogona kutowedzera zvirango zveupfumi pahurumende yeZimbabwe, because chero vari kuti havo vakavenga kuuya kwevanhu vekune dzimwe nyika munyika yavo, handione vari munhu wekuti vanokurudzira udzvanyiriri wakanangana kana kuti wakafanana nehuri kuitika munyika yeZimbabwe pari zvino.
Veruzhinji muZimbabwe vanoti kunyange hazvo vaTrump vasina zvizhinji zvavati vataura pamusoro peAfrica, havana kugadzikana negwara richatorwa navaTrump kunyika dzakaita seZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.